Vashaura kulusaka showgrounds, uko kwaungana vatungamiriri venyika dzakawanda vachichema vakaunda, vamunangagwa vatsanangura vakaunda semunhu aida budiriro, runyararo, pamwe nekubatana muAfrica.
So takaunda never believed that Zambia was free.
Takaunda havana kumbobvuma kuti Zambia yakanga yasununguka kana dzimwe nyika dzichiri pasi peutongi hwevapambe pfumi. Vakararama upenyu hwavo vachizadzisa zvakaumbirwa sangano reOrganization of African Unity kana kuti OAU, zvinova zvaive zvakanangana nekubatsana pamwe nekuzvitonga.
Vashaurawo parufu urwu, mutungamiri weSouth Africa Vasiri Ramaphosa vati nyika yavo ingadai isina kusununguka kubva kuutongi hweudzvanyiriri hwevechichena dai pasina kuchengetwa kwakaitwa vaitungamirira hondo yekurwisana neapartheid muSouth Africa.
Dr. Kenneth Kaunda was a loyal friend of the people of South Africa. He stood by us.
Dr. Kenneth Kaunda vaive shamwari yakavimbika kuzvarwa zveSouth Africa. Vakamira nesu panguva yedu yakareba yekurwisana neutongi hweudzvanyiriri. Kunyange panguva iyo hurumende yeudzvanyiriri yaida kunetsa mumafrontline states nechinangwa chekurwisa kuti chisawane rusununguko, Dr. Kaunda vakamira zvakasimba. Zambia yakatibatsira nezvakawanda uye yakapa upote kuzvarwa zveSouth Africa.
And those who have been forced into exile from our country.
Sachigaro wesangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica, the Southern African Development Community SADC, uye vari mutungamiriri weMozambique, vaFilipe Nyusi, vati nekuda kwekuti vakaunda vakamira nenyika dzemuAfrica dzakawanda kuti dziwane rusununguko, Zambia ndiyo yakabhadhara mutengo wehondo dzose dzairwiwa munyika zhinji dzemuAfrica, uye vaikurudzira kuti munyika dzose dzemuAfrica muve nerunyararo nguva dzose.
Kaunda is offering his countries a safe haven for many Mozambicans.
Vakaunda vakazvipira kuti nyika yavo igarwe nevanhu vakawanda vachiwanda vachibva kuMozambique, zvizvarwa zveNamibia, zvizvarwa zveAngola, zvizvarwa zveZimbabwe, zvizvarwa zveSouth Africa nevamwe vakatiza nyika dzavo nokuda kweudzvanyiriri nerusaruraganda. Zambia yakabhadhara bhiri rakakura kwazvo, yakava chipfuro chemhirizhonga nekukuwadzwa nemaoko ehurumende dzakanga dzisingadiwe neveruzhinji uye dzine rusaruraganda, zvakaita kuti vanhu vafe nekudonha kweupfumi hwenyika iyi kwenguva yakareba.
Vachitenda vatungamiriri vedzimwe nyika vanga vari parufu apa, mutungamiri weZambia vaEdgar Lungu vatsanangura vakaunda semunhu akashanda zvikuru kuti vanhu vazhinji muZambia vawane dzidzo uye vakashandawo zvakasimba kurwisana nechirwere cheHIV and AIDS. Vatiwo vakaunda vaiva munhu ane rudo uye aida zvemitambo nekuimba. Vachiti vakaunda vaisadawo zvakare kuti upfumi hwemuAfrica hutorwe nevabva kure. Mutungamiri weMDC Alliance Vanelson Chamisa vatirawo mashoko ekuchema vakaunda vari muHarare, vachiti kusiyawo basa kwakaita vakaunda mushure mekukundwa kwavakaitwa sarudzo navaFrederick Chiluva muna 1991 kunoratidza kuti ushema dzoro.
Vakatidzidzisa kuti kupa umwe chimuti nekusiya utongi ndizvo zvinoreva utungamiriri. Vakatidzidzisa kuti kutungamirira kusiya. Vakatidzidzisa kuti chimuti chemutungamiriri chinofanira kupfuudzwa uye izvo zvinoita
kuzvidavirira.
Zvinonzi pane kusawirirana pakati pemhuri yavakaunda nehurumende yeZambia pamusoro pekuti vakaunda vachavigwa kupi. Zvinonzi mhuri yavakaunda iri kuda kuti vavigwe papurazi ravo parutivi pemudzimai wavo Betty, uyo wavakagara naye kwemakore makumi matanhatu nematanhatu, ukuwo hurumende ichinzi iri kuda kuti vakaunda vavigwe paEmbassy Park muLusaka. Vakaunda avo vakave mutungamiri weZambia wekutanga kubva nyika iyi yawana kuzvitonga kuzere muna 1964, vakazvarwa musi wakubvumbi 28 muna 1924, vakashaya svondo rapera vave nemakore makumi mapfumbamwe nemanomwe uye vakatarisira kuvigwa musi wachikunguru 7. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.